open you in me. Mujifara jenyu mandi. Chavane mfaro mfaro singape Ndiri mvura nechingwa cheupenyu Inwa iwono kutya mandiri Come on, let's go!
Kana muchikara
Kana mandiri Bavo vanotenda
Kana muchitenda mandiri
Muchavane mfaro
Chavane mfaro
Mandiri, God, I want mandiri.